Zvatinoitande zvekuti kana pane munhu kana kuvanhu vane chitemo kana zvitemo zvaanoda kuti zviongororwe kana zvitarise nemapfuta ezvikoiecomission tine simba isiratiisiwa nekumboro mutemo wenyika constitution yezimbabwe section 252 subsection f inoti vaya vanenge vachakunza zvichemo vanounza zvichemo zvavo vamwe vanoda kuunza zvinhu zvakanyorwa vamwe vanoda kuita zvekuuya ivo mbune vachizotaura manhoroondo yavo vamwewo nokuda kuita zvimwero zvemazuvano vanongoti achitonyora dziri tsamba dziya dzinonzi electronic mail vamwe vachitumira ari mawhatsapp saka vose ivavo vanoda kuti vaunze zvichemo zvavo pasiri vane kodzero yekuzviita izvozvo nekuti kana chichemo chinge chaunzwa kunprc tinotochiongorora ndosaka ndiona nprc dzine mahofisi akawanda kumativi mana enyika mamutare eastern region tine hofisi mamutare muguta remutare tine hofisi muguta remasvingo tine hofisi muguta regweru tine hofisi mulawayo tine hofisi muchinhoi vazvashoma anoteera tichange tivhura nehofisi mujinjura chinangwa chinhu chekuti provhinsi yoga yoga ive nehofisi yenprc
imimi munozoita sei kana mapuhwa chichemo
kana tapuhwa chichemo chauya patiri tinochiendesa kubazi riya ratinoti iro muchirungu complaints handling investigations and legal services department inova ndiyo yandinocheya ndii senative chairperson webazi iroro tine vaongorori vedu mainvestigators maofficers edu vanozoenda paground voenda kunzvimbo iyoyo kunenge kwanzi kune conflict ingava conflict yekuti vanhu vanosana nyaya dzeminda nyaya dzekucherwa nyaya dzakandosiyana siyana maofficers anoenda paground vononzwa nyaya kubva kuvamamwari vonzwa zvenyaya kunzwa kune vanenge vakamhanwarirwa toedza kuti toenzanisa vamamwari nevamamwaririri kuti pave nerunyararo kana iri nyaya tinozikana nenyaya dzinenge dziri ringanokiridzwa kucriminal meta tinobva tati aya kana iri nyaya ingava yecriminal meta kuti vanhu munhu arohwakuvara kana kuti munhu abhinwa kana kuti yake zvakadaro anirwa propati yake inenge iri nyaya yatinozenge taakuendesa kuvapurisa kana dziri dzimwe nyaya dzekuti vanhu vatotichana kumatare vari kutingisana kana mumacivil post nezvinhu zvakadaro isu hatizovani simba pamutemo zvokuti tipindire munyaya dzinenge dzaendeswa nevanhu kumatare edzinosvi
saka zvamuri kutaura izvi munokurumidza kuzviita here vagutu kana kuti panomboita kakudya manonoko mune zvikwanisiro zvacho here zvokuti mukwanise kupindira nekukurumidza
wabvunza mubvunzo wakanaka zvikwanisiro zvinomboti nesei nekuti zvinenge zvichifanana nekuti kana iri nzvimbo yekuti inoda kuti vanhu vaendeko nguva inzvimbo pamwe inenge iri kure panodiwa kuti pave nemotikari nemafuta acho okuisa mudzimota saka chinongotinetsawo ndechekutiwo dzimwe nguva tinomboita mata kuti vakaita saivavo asi ndinofara kuti hapari zvino tinowanawo budgetary support iri nani zvikuru kubva kutreasury hatingashori hatinongozivawo nyaya dzemari dzinonetsa kuti ugoti waona mari dai aunenge uchida kuti uwane.